Vashparira urongwa uhu muHarare nhasi, gurukota rezvemari vamutulincuve vati urongwa uhu uhwo hwavari kudaidza kuti Transitional Stabilization Program hwakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika kubva pari zvino kusvika muna zvita 2020 kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa, kusimbisa nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, kudzikisa mari inoshandiswa nevari muhurumende, kugadzirisa migwagwa, madhamu nezvimwe zvivakwa zvehurumende, pamwe nekuona kuti makanzuru ose aita zvose zvaanosungirwa kuita kuitira kuti veruzhinji vawane ugaro hwakanaka. Vancuve vati hurumende ichasimbaradzawo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji pamwe nekuona kuti munyika magara muine runyararo kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vemabhizimisi ekunze vanoda kuzosima mari muno. Vatiwo zvakakosha kuti vemabhizimisi emuno vasimewo mari yavo munyika senzira yekukwezvawo vekunze uye kuti nyika yashanda zvakasimba kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund nemamwe.
Programu yeTransitional Stabilization ndekudzigira hupfumi hwenyika so that we to fix the economic problems now at the moment, which is gross that needs to come up, which is the Zema finances, Zema Rizekulmen, in terms of China expender that we expend, and also to control the wage bill and so forth. So the program is meant to figure the economic recovery for the country.
Vancuve vaenderera mberi vachiti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvina kubva muzana mumakore mana kubva gore rinouya huchizokura nezvikamu zvinomwe kubva muzana mumakore anenge achitevera maererano neurongwa hwehurumende hwekuti munhu wese munyika ange ave kugara zvakanaka panosvika gore ra2030. Vancuve vatiwo hurumende ichawedzera nhengo dzeparamende mari dzadzinotambiriswa kuitira kuti dzinyatsoitawo basa dzakachena mwoyo sezvo vachiti nyaya dzinozeiwa nenhengo dzeparamende mudare radzo dzichibata upenyu hweveruzhinji.
Nyaya yeparamende ndeyekuti they are playing an important role. Ibasa rakakurisa saka tota kuti vave nemaresources vanonida kuti patibatsirewo patimonito ndivo vatomada kutimonito kasasehurumende handiti. So we want to make sure that they have enough resources to do that right of us I roll.
Vancuve avo vanga vakatsigirwa nemunyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vati mari dzemitero dziri kubhadhariswa vanhu dzichashandiswa kugadzirisa zvinhu zvinobatika zvakafanana nemigwagwa nekuona kuti zvipatara zvine mishonga vachiti zvakakosha kuti nyika irwisana neuori kuti mari dzemitero dzioneke kushanda kwadzo. Mushure mekuparira urongwa hwavo Vancuve vaudza Studio 7 kuti vane urongwa hwekubvisa mari yemhando yemabond notes nekufamba kwenguva mushure mekunge vagadzirisa zvinhu zvakati kuti
aiwa I suppose consistency e-process ka handiti takataita nemusi wemonday whatever we did on monday e-process chiringofamba so just be patient with us inoziyaka sometimes if you gaita too fast it can also cause us zvimezvi zvisina kunaka disequilibrium. So it's a process. Eventually we'll have a normal currency situation. I can't tell you kuti zvichatora nguva yakadini yakareva kana short but we'll get there.
Zvichakadai nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vashanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti hapana chinofamba kana hurumende isina kuzvipira kuita zvose zviri kutaurwa navancuve.
Totanga chingade kutaura ndechekuti hapana zvitsva zvounyanya kubuda mugwaro raparurwa here. Vari kutaura zvinhu zvatagara tichiziva uye zvinhu zvatagara tichikurudzirawo hurumende kuti inge ichiita. Nyaya dzekuti tinge tichidzikisa atinoti pachirungu marecurrent expenditures. Nyaya dzekutraya kuwandudza yatingati tax base nyaya mari pamwe vakutaura ndo zvakasingodara basi chakakosha tijekese ndechekuti panenge paine will necommitment here yekuita mareforms amamwe acho ari kutaurwa aya nekuti nomandopa pachinyanya kanganisika zvine ipapo but uongo itino taura zvakanaka but pakuzimplementa saka atinyaya iripo ndee kuti are we able to walk the talk in terms of implementing what needs to be implemented and chimwe chakakosha chatokanganisika panyaya yese iyi yemareform ndeyekuti pangadai paitwa a strong consultation, consultative process, a strong dialogue, you know, involve my partners, SM economy, you know, involve my stakeholders, SM Zimbabwe. I think if I put in the open, some of the Gurun don't see Pagaita consultation, Pagaita dialogue, find out if I have any ownership, not if I have any cohesion, not if I have any maonera, Pamuchete. No matter how much I talk, why I'm not a former Niku Zimbabwe on my basam captain. Saka anenge achida kuti zvinge zvichitauriranwa pachirongwa inoti social contract.
Vachitambara vati Zimbabwe inogona kusimukira kana ikashandisawo zviwanikwa zvayo zvakanaka pasina kutsvaga mari kunze kuisa muupfumi kana kuti stimulus package.
Zvinogona kubudirira pasina stimulus package. I think chakakosha kuti tinge tichidzokeso ndezvekuti maresources muZimbabwe tinawo akawandisa. And maka, for example, maka nyaye ku rationalize government expenditure. You know, gonna go create a fiscal space. You know, gonna create a fiscal room. Yeah, you know, it's out there. Gurumende engage kwanza ku invest. Yeah, the social services. Yeah, the infrastructure. Stimulus for hongu ya kakosha, but point the wambende ya kutumari dosu is to now. Zimbabwe, we can even finance, we are actually able to not go to finance our own development. Pakango wani vision, nemoranga roi, umwechete woi. Nukumara yata nika jinji za budi za wana China, watuuda wana Vietnam, nika jinji teruki East Asia. Zaka ita take charge over their own development by financing development process using my domestic resources, using my own resources. So I think we are, yeah, my resources now, yeah, it's true actually. I think though, younger than that, I'm my own priorities.
Vanyule, vazivisawo kuti hurumende ine urongwa hwekuti pave nenzvimbo imwe chete ichange ichipa maresinesi kune vekunze vanoda kuita mabhizimisi muno vachiti pane vamwe vana muzvimabhizimusi vavasina kudoma nemazita vavati vakatosima mari dzavo kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nechikonzero chekuti vainzi vatsvage maresinesi anodarika makumi maviri kuti vaise bhizimusi ravo muno. Bazi rezvemari ratiwo riri mubishi kuongorora nyaya yekuti vari muhurumende vashandise motokari dzisingadhure senzira yekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende muzvinhu zvisina nemusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.